tanga chitarisa mazuva iwaya mazuva atira tichikona gadziro dzinenge dzichifamba zvakanaka. Tanga chitarisa nyaya dzeaccreditation paima observers nekuona zvekare zekichita yatingati training yemuntu vachazenge vachishanda musarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tachimboona zvekare vachiita voter education ichienderana nenyaya dzekuvhota kwevanhu kuti tisavavhoti nemaringe nemusi wesarudzo zvinenge zvichizoitwa. Chimwe chatanga tichiona zvekare ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika nevari kukwikwidza musarudzo vakuita misangano yavo yekupedzisira vachikokera vatsigiri vavo kuti vange vachizovabatsira nekuvapa mavhosi musi wa26. Chimwe chatanga tichiona zvekare chingava chiyinitokwatiri inyaya dzekuti mapato ezvematongerwo enyika vamwe vangu vasiri kuwana mukana zvekare wakakwana wekuti vange vachikambena pamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana zvingapiwa nemapurisa. Nyaya kumapurisa ndokwa zvanga zvichibva kuti musangano ungangomira ingaitwe ingamire ndozvezvimwe izvo zvatachiona tichiona kuti vanhu vangu vachibuda one wow. Tichizovoto tinoona kuti mazuva azopfuurayo kune mumwewo zvekare akarasikirwa neupenyu nenyaya dzemhirishonga dzesarudzo. Tinova chinhu chakashata musarudzo dzedu chatisingatarisiri chisingatarisirwe zvekare nemutemo wenyika.
Takatarisa kuti sarudzo idzi dziriko nemusi wemugovera munoona vanhu vachizobuda here uyezve mungati vanhu vakakwanisa here kunyoresa kuvhota zvakakwana kuti vakwanise kupinda musarudzo idzi.
Kana tichitarisa misangano yekukokerwa iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira vari kutsvaga rutsigiro vachizvimirira voga toona kuti uwandu hwevanhu huri kubuda huchienda. Chatisingazoziva ndechekuti musi wesarudzo vanhu havachabuda sekudaro here vachienda kunovhota. Tinotarisira kuti kana vachinge vambobuda vachienda kumisangano vari kutsigira tinotarisira kuti musi wesarudzo vanobuda vachienda. Pangashayikwe chikonzero kunze kwokuti kana pachinge pane dzimwe nyaya dzinogona kuitika munzvimbo dzakafanana nekutyisidzirana kana nemhirizhonga ndo patingazoti vanhu vangatadza kubuda. Asi kana zvikaramba zvakaita zvatikuona zvazvakaita svondo rineri tinotarisira kuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo. Tichitarisa nyaya yei kuti vanhu vakawana here mukana wakakodzera wekuti vange vachinyoresa kuvhota kuti vazenge vachikwanisa kuvhota musi wesarudzo. Ichi chinhu chekuti vazhinji vanogona kunge vasina information yakakwana pamusoro pazvo nekuti magwaro evavhota aya achashandiswa musi wa26 akavharwa mumazuva akasiyana zvichitevedzerwa zvinotaurwa nemutemo wesarudzo electoral act yenyika yedu. Saka kana vari kansela gwaro revavhoti rakansela raivharwa musi unenge wapiwa notisi yekuti kansela iyi aita sei ashaita kana kuti adzingwa ndo panovharwa vhotasiro reikoko kana gwaro reikoko. Saka kureva kuti kune vanhu vekuti vachafungidzirwa kuti pamwe pavakarejista pablitz apa vane mukana wokuvhota asi vava vanhu vava havana mukana wokuvhota. Tichitarisa zvekare vakanyoresa kusarudzo dzekukwikwidza dzekuvhota kuna mamembers of parliament vanhu ivavo vhotasiro iri rakavharwa pakaitwa proclamation rakavharwa mazuva maviri kurikidza mukuru wenyika vachinge vaita proclamation kureva kuti 2 days after proclamation vhotasiro rakabva ravharwa. Saka kureva kuti vakasina kunge vasina kurejista panguva iyoyo vakazorejista kumberi kuno kwavasina mukana wekunge vachienda kuti vange vachibuda kunovhota. Zvinhu zviri mutemo asi zvinhu zvekuti tinotarisira kuti dzidziso yakawanda yaingadai yakakosha nekuti tinotarisira kuti pasarudzo apa chinhu chichave dambudziko guru kwatiri tichiona vanhu vakawanda vachidzokera ndofanirwa kuchiudzira kuti sezvo vakanga varejista musi wa3 February musi wa5 February vane kodzero yekunge vachivhota asi mutemo wesarudzo unoti aiwa proclamation ikangoitwa mazuva maviri angu kudarika vhotasiro iroro rinobva rafa.